Ini ndini jonga kande miiri ndichiti eno imisori na uza nasi China gumi guru 15, 2015. Kanzuri gutare Harare yaparura makirinika anokwanisa kuendwa nevano vanenge vachishungurudzwa mudzimba cheronguva. Aka ndeke kutanga izvi zvichiitwa. Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una nenyaya yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro rwebato ravo reZANU PF. Nhasi tiri kutaura nemadzimai ari kumaruwa. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa zuva remadzimai ari kumaruwa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.